Chitsauko 4. Vavengi vevaJudha nevaBenjamin pavakanzwa kuti vaya vakanga vadzoka kubva kuutapwa vari kuvakira Jehovha Mwari waIsraeri temberi, vakabva vakurumidza kuenda kuna Zerubhabheri nekuvakuru vedzimba dzemadzibaba vakati kwavari,
"Ngativakei tese, nekuti nesuwo tinonamata Mwari wenyu semi, uye tiri kubayira zvibayiro kwaari kubvira mazuva amambo Esaradhoni waAsiriya, uyo akatiunza kuno."
Asi Zerubhabheri naJeshua nevamwe vakuru vese vedzimba dzemadzibaba aIsraeri vakati kwavari,
"Hamuna kodzero yokuvaka imba yaMwari wedu pamwe chete nesu. Tichaivakira Jehovha Mwari waIsraeri tega sezvatakarayirwa namambo Koreshi, mambo wePezhia."
Vanhu vemunyika yacho vairamba vachinetesa vanhu veJudha uye vachivaodza mwoyo kuti varege kuvaka. Vakabhadhara vanachipanga mazano kuti vavhiringidze zvirongwa zvavo mazuva ese amambo Koreshi wePezhia, kusvikira pakutonga kwamambo Darius wePezhia. Pakatanga Ahashverosi kutonga, vakanyora mashoko ekupomera vagari vemuJudha nemuJerusarema. Uye mumazuva amambo Atashasta wePezhia, Bishram, Mitredad, Tabheri nevamwe vake vese vakanyorera mambo Atashasta tsamba, vakaiisa mutauro wechiAramaiki vachiinyora nemabhi echiAramaiki. Rehum, jinda guru rehurumende, naShimshai uyo aiva munyori vakanyorera mambo Atashasta tsamba inotevera vachipomera Jerusarema. Yaibva kuna Rehum, jinda guru rehurumende, naShimshai munyori nevamwe vavo vese, vatongi nemagavhuna madiki, vanyori, vanhu vekuEreki, vaBhabhironi, vagari vemuSusa, kureva vaEram, nemamwe marudzi ese akatakwa naAsenapa uyo aiva akakurumbira uye airemekedzwa, akaagarisa mumaguta eSamaria, uye mamwe marudzi ese munharaunda yemhiri kwerwizi. Uye aya ndiwo mashoko aiva mutsamba yavakamutumira:
"Kuna mambo Atashasta, kubva kuvashandi venyu, varume vari munharaunda iri mhiri kwerwizi. Mambo ngaazive kuti vaJudha vaya vakakwidza kuno vachibva kwamuri vakasvika kuJerusarema. Vari kuvaka zveguta riya rikupanduka uye rakaipa, uye vari kupedzisa masvingo nekugadziridza foundation. Mambo ngaazive kuti kana guta iri rikavakwazve, masvingo aro akapera, havazobhadhari mutero wevanhu, mutero wezvinhu kana mutero wenzira. Uye zvichaita kuti nzvimbo dzemadzimambo dzinochengeterwa pfuma dzisawane pfuma, sezvo tichidya munyu wemumuzinda. Uye zvazvisina kunaka kuti tione zvido zvamambo zvichivhiringidzwa, tatumira shoko iri kuti mambo azive zvinhu izvi, kuitira kuti bhuku rezvakaitika remadzitateguru enyu riongororwe. Muchaona mubhuku rezvakaitika, uye muchaziva kuti guta iri iguta rinopanduka, rinokanganisa madzimambo nematunhu, uye kubvira kare ragara riine vanhu vanopandutsa vanhu. Ndokusaka guta iri rakaparadzwa. Tiri kuzivisa mambo kuti kana guta iri rikavakwazve, masvingo aro akapera, hamuzovi nesimba munharaunda iri mhiri kwerwizi."
Mambo akatumira shoko kuna Rehum, jinda guru rehurumende, naShimshai munyori wacho, nevamwe vavo vese vaigara muSamaria nekunharaunda yese yemhiri kwerwizi achiti,
"Kwaziwai, gwaro ramakatitumira raverengwa zvakajeka pamberi pangu. Ndakapa murayiro pachibva paitwa ongororo, uye zvakaonekwa kuti kubvira kare guta racho raimukira madzimambo, richipanduka uye raiva nevanhu vairwisa madzimambo. Jerusarema raiva nemadzimambo ane simba aitonga nharaunda yese yemhiri kwerwizi. Aibhadharwa mutero wevanhu, mutero wezvinhu nemutero wenzira. Saka rayirai kuti varume ava vamire kushanda, kuti guta racho rirege kuvakwazve kusvikira ndapa murayiro. Ivai nechokwadi chokuti maona zvekuita panyaya iyi, kuti zvido zvamambo zvirirege kuramba zvichivhiringidzwa."
Pashure pekunge gwaro ramambo Atashasta raverengwa pamberi paRehum naShimshai munyori nevamwe vavo, ivo vakabva vangonanga kuJerusarema kuvaJudha vakavamisa zvechisimba. Panguva iyoyo ndipo pakamira basa paimba yaMwari yaiva muJerusarema, uye rakaramba rakamira kusvikira mugore rechipiri rekutonga kwamambo Darius wePezhia.